Vachitaura nevatorwe nao nhasi mukadoma kumusangano wakakokerwa neZimbabwe Election Support Network uyo uri kudzidzisa vatorwe nao zvinotarisirwa pakuganurwa kwematunhu nezvesarudzo. Mukuru wekomishini yeZRMC vaacademishina Mora vati nguva yesarudzo inguva yakakosha zvikuru uye vatorwe nao vane basa guru rekufambisa mashoko.
Takatarisa vatapi venhau tine chivimbo chekuti ndivo vanhu vanofambisa mashoko zvichibudikidza kubva kune vari kuronga zvesarudzo vari kukwikwidza munyaya dzesarudzo vachiendesa kuruzhinji rweZimbabwe. Saka chikuru chatinokurudzira ndechekuti vatapi venhau kuti vabati basa ravo zvinotaridzwa zvinofadza munhu wese.
Vachina Mhora vakurudzirawo vatapi venhau kuti vanzwisise mitemo inovabata pavanopepeta nhau.
Chikuru ndechekuti vatapi venhau vanofanira kuzamirawo inovabata pakutorwa kwenhau. Pane mitemo yakaiswa yakawanda. Pane Data Protection Act yakauya muna December. Tinokurudzira vatapi venhau kuti variverenge vanzwisise. Rinovabataivo uye rinobata vazhinji veZimbabwe. Iyo nyaya yekungotumira mashoko nepambozhanhare pedu apa zvinobatwa mudata protection act. Endewozve titarisira kumaelection kuna anonzi maregulations statutory instrument 33 of 2008 inobata vatapi venhau kuti matorero avanoita nhau, madzipepetero avanoita nemaburitsiro avanoita vanofanira kunge vachinzwisisa kuti zvinofanira kunge zvichifamba mune zvakadai so. Chikuru chemitemo iripo ndechekuti mapepanhau nemaradio nematerevhizheni vakwanise kutora chinzvimbo chavo muZimbabwe kuburikidza nekusimbisa chisungo chedu chedemokrasi.
VaMalvin Mukudu vanoshanda neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatsinhirawo kuti vatapi venhau vanofanirwa kunzwisisa mutemo kusanganisira weData Protection Act.
Tichienda kusarudzo dza2023 tiri kutarisira isu uye dunzo redu nderekuti dai vatori venhau neavo vanoita vanoshanda mune zvekutapa nhau pasaita anombunyikidzwa kana anosangana nenjodzi dzinoenderana nemashandiro avanenge vachiita. Saka isusu tichienda mberi tiri kuti dai vatori venhau vaziva zvavanofanira kuita kunge vange vachizvidzivirira kune zvatiri kutaura izvi. Chechipiri ndechekuti ngavangodzidzawo kuziva kuti mumasaisai mataa kushandisa mafoni nemakombiyuta ataa kushandisa pamadande mutande vangazvidzivirira sei. Kune vanopa mapasswodhi evanhu, kune vanouya vachiheka mumafoni evanhu. Saka vanofanira kunge vachiziva nzira dzakasiyana siyana dzekuzvidzivirira nadzo. Pavanenge vachiita basa ravo vanofanira kuziva kuti vane kodzero dzavo dzekuramba vakanyarara vasingatauri chinhu uye kuwanirwa gweta kuti vanga vachimiririrwa.
Mumwe mutori wenhau anga ari pamusangano uyu vachengetai murimwa vati sarudzo dzinounza kutyisa kukuru kuvatori venhau nekuda kwemhirizhonga yezvematongero enyika iyo inovabatanidzira nguva zhinji. Zesni inotiwo zvakakosha kuti vatapi venhau vapiwe ruzivo nezvesarudzo kuti vakwanise kunyora zvine ruzivo rwakadzama nezvesarudzo. Vachitaurawo kumusangano wavatori venhau wakaitwa kubulawayo nezuro we-2022 African Journalism and Media Summit, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakakurudzirawo vatori venhau kuti vaite basa ravo neunyanzvi vachiburisa nhau dzechokwadi. Ndakamirira Studio 7 Mukadoma, ndini Rutendo Mawere.